Nyango pfumbamwe dzeama ugamete draw tichazvirena muZimbabwe kana kuti ART HZ idzo dzakasungirwa kumacheke nemugovera dziri pakati pekuratidzira dzifamba kubva kwamutare kuenda kuHarare dzasvika pamatare apa dzichiimba dzakatakura zvinyorwa zvanga zvikurudzira hurumende kuti ibhadhare varayiridzi mari dzemihoro nemadhora ekuAmerica pamwe nekubvisa mutero wezvikamu zviviri kubva muzana wakadzikwa nebazi rezvemari munguva pfupi yapfuura. Vasungwa ava avo vanga vachimirirwa nemagweta esangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights havana kuzomiswa pamberi pedare mushure mekunge vachiuchizirwa pamatare aMajor Suti Marondera. Varamba kuti vamiswe pamberi pedare vachiti mapepa angaunzwa nemapurisa haaratidzi kuti pane mhosva yakaparwa sezvo masangano akaita seART HZ achibvumidzwa kuratidzira murunyararo. Mapurisa akanga aponera vasungwa ava mhosva yekuita musarinya pamwe nekuungana achiratidzira zvisiri pamutemo zvataurwa nevachuchisi zvatsinhirwa nemutungamiriri weART HZ vaobert masaraure.
Dare raona maprosecutor aona pasina nyaya, nyaya yakatakasungirwa nemapurisa haisi nyaya inopinzika mudare, saka taudzwa nemuchuchisi kuti tiende zvedu kuumba sezvo pasina mhosva yatakapara. Kubva pano taakufamba takananga kuHarare, mapepa edu akatiwa nemapurisa aripo, ava purisa vakuziva kuti akiedzi, saka we are hoping kuti musi wa19 tetasvika taapa pahofisi avamutuli tichitsira zvichemo zvedu zvekuti tinoda masalari $90 tichidawo bhonasi redu ra2018 rakakwana.
Mushure mekuramba kwaita vachuchisi kuti vasungwa ava vamiswe pamberi pematare, nhengo dzeART HZ idzi dzabva dzasimudzira kuratidzira kubva pamatare apa dzichiimba dzakananga kuHarare kwadzinoti dziri kuda kunoona gurukota rezvemari vamutuli Ncuve kuti dzivapire zvichemo zvavo. Nhengo idzi dzisina kumbofamba chinhambwe chakareba kubva mudhorobha reMarondera, motokari dzemapurisa nhatu anorwisana nemvongamupopoto dzabva dzasvika ndokurambidza varatidziri ava kuratidzira zvaita kuti nhengo idzi dzimbogara parutivi pemugwagwa dzakamirira zvichabuda mumusangano wanga uchiitwa nemagweta adzo pamwe nevakuru vakuru vemapurisa muMarondera. Pataenda pamhepo tanga tisati taziva kuti musangano uyu wabuda nechii sezvo wanga uchiri pakati. Zvichakadaro, sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rakurudzira mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vazadzikise zvavanogara vachitaura zvekuti vanoda kuti Zimbabwe iremekedze mutemo. Sangano iri rati kushungurudzwa kwevarayiridzi munongedzo wekuti hurumende yavo haisi kuremekedza mutemo sezvo bumbiro remutemo richitendera vanhu kuratidzira murunyararo. Crisis in Zimbabwe Coalition yati matambudziko munyaya dzezveupfumi munyika ari kukonzerwa nekusagona kutungamira kwehurumende iyo yave kutyora kodzero dzevanhu pane kugadzirisa zviri kunetsa. Mashoko aya atsinhirwawo negweta rinoshanda nesangano rinorwira kodzero dzevanhu kuchamhembe kweAfrica reHuman Rights Watch vadhewa Mavhinga avo vashora kushungurudzwa kuri kuitwa vadzidzisi ava nehurumende vachiti hurumende inofanira kunzwa zvichemo zvavo kwete kuvashungurudza.
Zvinoshamisa kuti ko nemhaka yeiko mapurisa ari kushungurudza varayiridzi vadzidzisi vari kufamba netsoka kubva kuguta remutare kunopinda muHarare vachiratidzira nyaya yekuti mari yavanotambira pamwedzi yakanyanyisa kuita shoma uyezve vanoda kuti vatambire mumari yekunze maUS dollars. Tinoona kuti vachuchisi vekuMarondera pakambosungwa vamwe vavo havana kuda kuti vamise varayiridza pamberi pedare vachivapomera mhosva vavaregedza vachienda kureva kuti iko zvino tinotarisa kuti mapurisa aremekedze mutemo aremekedze kodzero yevadzidzisi vari pasi pesangano reAssociation of Rural Teachers in Zimbabwe inonzi ATUZ kuti ngava varegedze vashandise kodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo dzekutaridzira pachena murunyararo zvisina mhirizhonga. Ngavaregedze mapurisa kuvhiringidza varayiridzi nekuti nhunha dzavo inhunha dzine vashandi vese vehurumende. Tinoonawo kuti nyangwe vana vachiremba vari kutaridzira vanofanira kupiwa kodzero dzavo dzekuti kana vachigunun'una nehurumende yavo vazvitaure vaite zvimwe zvinhu zvinotaridza kuti havasi kufara nemari nemigove yavanopiwa pakupera kwemwedzi.
imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vakorera dhigweru vati hurumende yavamunangagwa iri kuratidza pachena kuti haikoshese bumbiro remitemo iro rinobvumidza masangano anomirira vashanda akaita searTUZ kuratidzira murunyararo chero nguva.
Kushungurudzwa kwaitwa vadzidzisi nehurumende yavamunangagwa kunosiririsa. Kubva zvavapinda pahofisi vamunangagwa vaitaura nyaya yenew dispensation ende yanga iri tarisiro yemunhu wese muzimbabwe kuti vachaiedza nepavanogona napo kutsauka munzira dzaishandiswa navarobert mugabe mukutongwa kwavaita. Tinoziva kuti vadzidzisi kunyange vashandi vese vaipinda murodhi vachiita mademonstrations vairohwa, vagari vemuzimbabwe vachipinda mademonstrations vairohwa zvakare muhurumende yavamugabe. Saivo pavamunangagwa panotaura new dispensation ndaitarisira kuti zvese zvinenge zvapera, asi zvavaita kuvadzidzisi nezvimwe zvavachazogona kuita mberi zvinototitaridza zvakare kuti hapana kushanduko iripo, hapana kushanduka kwavaita. Tangochinja chetewo chaangochinjwa mutungamiri, asi iyo ZANUPF ichirutonga nesystem yayo hapana chinenge chashanduka.
Nhengo dzearTUZ idzi dzinoti dzakatarisira kusvika kuHarare nemusi wechitatu, apo dzinoti dzichapa gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube, gwaro rine nhuna dzadzo. Nhengo idzi dzinoti hurumende inofanira kubhadhara vashandi vehurumende nemari yekuAmerica, dzichiti mari yemhando yemabond notes yakangofanana nemutero wembwa, dzichiti mari iyi haisi kudzikwanira sezvo zvinhu zvizhinji munyika zvave kungotengeswa nemari yekunze. Ndakamirira Studio 7 kumarondera, ndini Thomas chiri pasi.